Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 13/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inodzosa pabasa munyori weguta reBulawayo vaChristopher Dube ava vakanga vamiswa basa zvine mutauro mukati. Sangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI rinoti sarudzo dzemabi-election dzaitwa kunyanga nekubhigita dzaitwa murunyararo. Sangano reZCTU royambira hurumende kuti ikasavimbika mumabatiro airi kuita nhaurirano dzemutrapatite negotiating forum vashandi vacharatidzira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti kumbomiswa basa kwanga kwaitwa munyori weguta vaChristopher Dube kusendekwe parutivi uye mhosva dzavari kupomerwa dziferefetwe nemazvo. Mutauriri weMDC vaDaniel Molokele vaburitsa gwaro vachiti bato ravo riri kushushikana zvikuru nezviri kuitika mukanzuru yeBulawayo. Vatiwo sezvo bato ravo richicherechedza bumbiro remitemo ratora danho rekuti vaDube vadzorwe pabasa. Danho iri rinotevera kumbomiswa basa kwakanga kwaitwa vaDube nemusi wechina nemutevedzeri wameya weguta iri vatinashe Kambarami. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaMolokele kanawo mutevedzeri wavo vaLuke Tambo Runyika kuti tinzwe zvizhinji. Sangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI rinoti riri kushushikana zvikuru nehuwandu hwevanhu vanga vachibatsirwa kuvhota nhasi musarudzo dzeby-election dzaitirwa kunyanga Rural District Council Ward 26 pamwe nekubhigita Rural District Ward 31. Tabata sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni kuti tinzwe zvaitika.
Ongoro yataita kubva kwatanga sarudzo makuseri ndezvekuti yatanga panguva yakakodzera uyezve vatevedzera zviri pamutemo zvinofanira kunge zvichitevedzerwa zvese panenge pachitanga election. Uyezve ongoro yataita pazuva reelection nemazuva kumashure kweelection. Election sezvo yatanga ndeyekuti kwakanga kwakanyarara kune runyararo hatina kunyanyonzwa dzangati maincidents violence anogona kunge aitika. Uyezve taona kuti mapolitical parties makuru akaita seZANU PF pamwe chete neMDC vose vakwanisa kudeployawo zvakanaka maobservers avo. Asi ongoro redu yaradzawo zvakare kuti mamwe mapato anga ari kuita participate akaita seNCA vanga vasina kudeploya maagents.
Chii chapa kuti mamwe mapato aatadze kutumira vamiriri vavo kunzvimbo dzanga dzichitirwa sarudzo?
Hatina kunge takwanisa kuwana yandingati reason yekuti sei vamwe vasina kutumira maagents ikoko. Zvikada nhamba ndoshoma asi hatikwanisi kuvaendera mberi. Ivo ndo vanoziva kuti sei vatadza kudeploya maagents avo mapolling stations iwavo.
Maitirwo aitwa vasarudzo idzi kubva muongoro renyu ane mutsauko wakadii zvichienzaniswa nedzimwe sarudzo dzemabi-elections dzakamboitwa?
Mutsauko uripo pamabi-elections maviri aya ndokuti kwanga kunde runyararo ende handina kunzwa mareports yekuti mapato akambunyukidzwa pamapreparations avanga vari kuita kuelection iyoyo.
Ko sei vanhu vasina kunge vaenda neuwandu hwavo hunotarisirwa kuenda kunovhota munguva dzamaita ongoro renyu?
Kazhinji mabi-elections ongoro redu generally ndeyekuti mabi-elections anoitika pakati pema elections apa in between ma main elections apanye kuita vanhu vanoenda kuno vota wakawanda tinoona kunge interest inenge iri shoma handizivi kuti mapolitical parties vanenge vasina kunyanya kukampeina here kana kuti vanhu vanenge vachiona kunge zvisina zvazvinochinja nokuti izvi zvinenge zvichingoita dzimwe nguva se inonzi ya drop into the ocean nokuti generally manumbers ekuti mapato ane yangati sei ma-member of parliament akawanda zvakati muconstituents akawanda anenge ari happy ma-main political parties zvikada election imwe chete yemuward haichinje kuwa uwandu hwemacouncillors anenge arimo kureva kuti zvezvi haichinje balance iri kuwanika muward imomo kana kuti muconstituents imomo maybe ndo zvinoita kuti vanhu vasaende neuwandu wavo kunovhota.
Ko muongororo yamaita vamakoni maono here vanhu vanga vachitadza kuvhota musarudzo idzi?
Hongu pane vanhu vanga vatadza kuvhota vadirectwa kune mamwe mapolling stations kana kuti vaonekwa vasiri mumavoters roll. Example yandingapo ndeyekuti mavhota 13 pasvika lunch vanga vatadza kuvhota panzvimbo inonzi Erin Forest Polling Station kunyanga nekuti vanga vasiri mu-voters roll kana kuti vanga vasina magwaro akakwana.
Sachigaro veZesni vaAndrew Makoni vachitaura vari parunhare vari muHarare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuZimbabwe Electoral Commission kuti sarudzo idzi dzabuda sei. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti hurumende haisati yapindura chikumbiro chayo chekuti hurumende isiyane nenyaya yekurambidza kushandiswa kwemari yekunze. Nokudaro vashandi vave kupinda mumigwagwa nekuti hurumende yaratidza kuti haisi kuda kutaura navo. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vaudza Studio 7 nhasi kuti zviri pachena kuti hurumende haisi kuremekedza nyaya dzevashandi pasi peurongwa hwetripartite negotiating forum kana kuti TNF.
Because zvatinoda kuita sevashandi ndezvekuti tinoda kudikira dispute iri pachena. Hatisi kuda kuti mangwana vanhu vodi muri kunegotiate in bad faith, apo muri kunegotiate apa muri kuenda pamugwagwa. Saka zvindi tinoda kuti zvive pachena kuti zvatiri kutaura hatisi kuitana pakati and vanhu tiri kutaura navo havasi kuvimbika nepakati.
Vamwe vati vashandi vanoda chose kutaurana nehurumende nevashandirwi asi vanoda vanhu vakavimbika.
Hatisi kuda kuenda pamugwagwa tisingazizivi kuti iyo cabinet yakatipindura here. Tingatarisa kuti TNF yakamira sei, hanzi inofanira kuva ichiendesa marecommendations. Saka tiri kuona kuti iyo recommendation yedu yakarambwa here, yakarambwa sei, so that sevashandi toona kuti kodzero redu tinori defenda sei kana zvatine ngetatenderana kuTNF zvinenge zvina kubuda.
Hurumende yakadzora kushandiswa kwemari yemuno kana kuti Zimbabwean dollar mwedzi uno pachishandiswa statutory instrument 142 izvo zvakashamisa vanhu vakawanda. Vamwe vaudza Studio 7 kuti havabvumirani neWorld Bank panyaya yekusimudzira Zimbabwe panyaya yekufambisa zvinhu zvakanaka munyaya dzemabhizimisi. Vamwe vati masangano akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund masangano anoita zvinhu zvinofadza vatongi kwete veruzhinji.
Saka kana nyika iri nevanhu vari panzara vanodya chikafu kamwe chete pazuva, vanhu vasingawani fuel vanoswera vari pumacues, vanhu vachiswera vasina magesi for more than 16 hours, vamwe vasingatambiri, honzwa kuti nyika yakadaro yakatosimudzirwa unotoshaya kuti saka iyo World Bank kana kuti IMF ndezvipi zvainoongorora kana zvainotarisa zvatisingaoni isisu.
Mukuru wesangano rezimba Zimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruanya vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvichiita sekuti World Bank ne IMF dziri kunagirwa nezviri kuitwa neZimbabwe, masangano aya anoita zvisingafadze veruzhinji.
World Bank nyika dzakafuma kuti vawane maprojects muno vachisvetsa upfumi hwenyika. Ndosaka vaendesana naMugabe. Mugabe aendesana nemakambani evanhu achitwa Mugabe anopenga. Mugabe ainge asingagoni kutonga asi aizivawo zvinhu zvakanakira vanhu vake dzimwe nguva. Shure anga akonewa nyaya yekuti anga akungoda ngotonga ega achitore nguva yakareba. But mapolicies emaorganization zvayo haabetseri kurarama nokugara kwevanhu. Vashandi kunyanya nevanhu vanotambura.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvashandi amai Sekesai Nzenza kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Asi ZCTU iri kuramba yakatsika madziro ichiti hurumende ikatadza kubuda neurongwa hunotambirwa nevashandi paichaita musangano wayo wedare makurukota, vashandi vacharatidzira zvakasimba. ZCTU yakadaidzira kuti vanhu vagare mudzimba dzavo munandira. Mumhirizhonga yakaitika munguva iyi pane vanhu vakapfurwa vakafa uye mazana nemazana evanhu vakasungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Chikwata chenyika chen Zimbabwe netball team chema Gems nhasi charohwa neAustralia, iyo ine mukombe weWorld Cup uyu. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vasikana vemuZimbabwe ava vatamba nepese pavanogona napo asi zvaramba. Apo varakaswa 73-37 neAustralia, iyo ine mukombe uyu, uyezve yakatora mukombe weWorld Cup uyu kanokwana 10 kubvira makundano aya avambwa muna 1963. Hapana maGems zvavanga vachikwanisa kuita pamutambo neAustralia uyo vakurirwa kubva uchitanga kusvika upere, zvichiratidza musiyano uripo pakati peZimbabwe iyo iri kumakundano aya kekutanga neAustralia iyo yakatora mukombe uyu kanokwana 10. Izvi zvaratidzwa zvekare nemusiyano wezvibodzwa 36 zvabuda papera mutambo uyu wanga uri muLiverpool muEngland. Muongorori wezvemitambo vatichapa Muzondiwa vanoti hapana zvayaikwanisa kuita Zimbabwe pamhundoro yeAustralia mumutambo uyu.
Aiwa, vasikana kutamba vatamba zvavo, asi kuti vaita munyama kuti vasangana neshasha dzepasi rose dzinotamba mutambo wenetball zvinozikanwa nenyika yese. Asi vamboedzawo zvavo, asi mamira kuti vaitewo sei. Chionho pane ramangwana rekuti tinobudirira here kuina.
Asi Zimbabwe ichiri nemukana wakasimba wekuenderera mberi nemakundano aya mushure mekunge Sri Lanka yarohwa zvekare 67-50 neNorthern Ireland. Zimbabwe inofanira kurova Northern Ireland mumutambo wayo wekugumisira mangwana kuti iwane nzira yekuenda munharaunda yechipiri zvisina pikiso. Asi izvi zvikakona, Australia ikarova Sri Lanka, Zimbabwe inobudirira zvekare sezvo Sri Lanka inenge yapedza isina kana point imwe chete zvayo. Asi mumwe muteveri wechikwata ichi muzvari Rebecca Mushunje vanoti Zimbabwe inofanira kuenda munharaunda yechipiri zvisinei nezvabuda mune mimwe mitambo.
Ireland tukurova tega musecond round tobva tatongopinda, hatisombomirira maresults evamwana.
Mushure mekuona Northern Ireland ichitatarika neSri Lanka, vakawanda vanofunga kuti Zimbabwe inokunda mumutambo wavari kusangana mangwana. Tochienda kumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Blauwe Chiefs 1 Manica Diamonds 0. Black Rhinos 1 Dynamos 1. Harare City 0 ZPC Kariba 0. Chapungu 0 Ngezi Platinum Stars 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichiri panyaya yemaGems, tabata murongi wezvirongwa zveZimbabwe netball team vafara igore kuti tinzwe zviri kuitika kuLiverpool.
zvakamira mufesa tuda kutenda especially hurumende yedu nekuti yakatisupporta zvakaoma and ndozoda kutendawo madiasporans vari muno muLiverpool vakauya in thousands. I think in terms of support, support yaona Zimbabwe is the first of its kind in netball history. Havasatombona timu yasapotwa zvakadaro. Saka zvinhu zvatoda kukudza vagari muLiverpool nevagari vakabva all over London, Manchester, Leeds, some flew, you know, from abroad kuya kuzosapota timu. Saka ndoda kukudza masapota edu, it has made us proud, and ndoda kukudzawo vasikana. The way we beat Sri Lanka was amazing. Takavadya sevakamira sevasingabvumidze kumhanya. Ndokugona kwaita vasikana vedu, they were so electrifying.
Ko pamutambo wanhasi vagore, chii chaita kuti Zimbabwe isatambe sematambira ayakaita neSri Lanka nezuro?
Handingati yaita kusatamba, you know, yatamba probably as much as they did against Sri Lanka, but changoitika ndechekuti Australia, they are the holders, I think, for the past 8 years, though Brazil ye netball. Saka our girls played well, even kujiwa kwataita, it was with dignity, because to give you an example, Northern Ireland yakajiwa by 70 goals. Isu stajiwa ne just under 30, which tells you kuti vasikana edu vatamba chose, nekuti vasikana Australia vakareba. Sometimes, you know, if nature is at your advantage, is not necessary, but they played well as well. I think learning what to they say some of our good players for the island game, which is more crucial.
Ko pamutambo uri kutevera uyu muri kuona sei?
Ndiri kuona tichiwina. Ndiri munhu wekupedza, ndaiisa my last dollar kuZimbabwe, because nhasi tavana vachitamba neSri Lanka vane tsana kupfuura zvatakaita neSri Lanka, and ndachitarisawo size dzavo as much as vasikana vedu. Saka hapana height advantage or anything of that sort. Saka I think I would say in terms of the odds, we are 80% chances of winning than Northern Ireland.
Vagore, kune mamwewo mashoko atiri kutambira ari kuti izvo chikwata chevasikana ichi changa tichishupika zvikuru munyaya dzezvipfeko nechikafu. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Kwete, 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 kwete. Ndini coordinator wacho. Dai paine zvinetswa ndaikutaurirai. Zvinoitika pane ungana vanhu ka apasai kwechii mapfunga-pfunga around founded. I think vasikana vari kufara chose. Ndogona kutokutumirai mapicha vachidya, vachiita sei. They were invited to Manchester for a barbecue welcome, which they enjoyed. The food is top class. Vari kufara chose. Tange tangumboita malogistics kuti time yavari kuzopedza maevents avo, like kwaita marehearsals anga ari a bit later, but takamaka sure taita macontingent plan ekuti vasikana vari kudya ma3 meals avo. Everything is in place.
Kunewo kutaura kwakasimudza musoro chikwata chenyu chisati chasimuka muZimbabwe kuti izvo pane vanhu vakawandisa vakaenda kumakwikwi aya vanodarika 30 nevana, ivo vatambi vari 20 chete. Munoti kudii kumashoko akadai?
Ndinoti munoziva hanzi kuwandaka huya. Saka kana timu ichisumuka, panoita masapota, panoita vanhu vemanewspaper, panoita vanhu the technical team. Saka pakaintrodyuswa timu kuna ambassador, vanhu vese maintroductions akaitwa ndakaona ari appropriate. And I think munokozivo kuti kana paine mutambo, you'd love to have as many supporters as possible, but we've got some supporters vakakwanisa kukwira ndege kuti vauya kuzotsigira. But kana zvava kuonekwa neari kunze, zvava kunzi ko vanhu vazowanda sei, timu ingafamba isina masapota here nhai mukoma?
Murongi wezvirongwa zveZimbabwe netball team vaFarai Gore vachitaura vari parunhare vari muLiverpool kuBritain. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchinganidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Patricia Chinyoka, avo vanofambisa mashoko mubato reMDC vakamirira UK neIreland. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti mabasa api amunobata?
tiri kubata mabasa akawanda zvikuru kuno. Chikurisa basa rangu dere kuzivisa vanhu zvinenge zvichiitika muno mu UK and Ireland, kana paine mitambo yatinenge tichiita, kana kuti mameeting, kana kuti kana tichinge tiine mapolicies matsva anenge abuda kumusangano, ndini ndinenge ndichizivisa vanhu muno muIreland medu. Uyezve rimwe basa ndanga ndichibata mazuva ano nderekuzivisa vanhu kuti kumusha tine maby elections ari kuitika. Saka pane by election yaitwa nhasi kuBikita East kwanga kuchisarudzwa councillor, saka takamirira kuziya kana kuona kuti izvo tichaihwina here. Tinoda kuti tinge tichiwina maby elections edu ese, nokuti kana tichinge tawina maby elections edu ese tinoziya kuti patichazoenda tichifamba mberi kana paine mama parliamentary anenge auya tinenge tichiahwina zvozotibatsira in 2023, nokuti tinenge tichida kuti tiwane maseats akawanda kuti tigozokwanisa kuve neutongi hwedu hweMDC munyika yeZimbabwe. Muna August kumatibeleland north tinenge tine 2 maby elections anenge achiitika kumawards anoitwa iwo ward 22 and 23. Kulupani East tinenge tine maparliamentary elections. Saka basa rangu ini nderekuzivisa vanhu ndichishanda pamwe chete na secretary wedu wemy elections anova iye ndiye anenge achimhanyisa basa achitsvaga kuona kuti rubatsiro nderupi rwatingawane runobatsira vanhu vedu kumusha kuZimbabwe.
Zviri nyore here kubata basa rakadai semudzimai? Muri kuwana here muchiremekedzwa nevamunoshanda navo?
Hai, ini ndinoda hangu kutenda zvikuru. Hakuremekedzwa kuripo zvikurisa muno muUK and Ireland. Ndinoda kutenda kuti gore rino muprovince medu maita madzimai akawanda muzvigaro zvepamusoro-soro. Ini chigaro changu cha spokesperson kazhinji chigaro chinobatwa nevanhu vechirume. Mukatarisa mune mamwe maprovince munoona kuti kunenge kuine varume vakawanda, asi muno muUK and Ireland ndinoda kupa kutenda nokuti ndakasarudzwa neruzhinji rwemamembers edu. Vazhinji vacho vari varume vakanditsigira kuti ndinge ndiri pachigaro chandinacho. Uyezve vice chair wedu mudzimai, tina vice secretary general mudzimai, kumaportfolio secretaries, not maportfolio secretaries, secretary wedu wemy elections anova ndiye ari kubata basa rekutsvaga rubatsiro ruchaenda kuZimbabwe mudzimai. Ikoko kune madzimai akati wandei, saka ndoda kutenda ruzhinji kuti party yedu inoita kuzvinhu zvinofadza nekuremekedza madzimai kuti tive tiine 50-50 yakataurwa iye na President Chamisa kuti vanoda kuti muutongi hwedu tinge takaita kuti madzimai nevarume vawane zvigaro zvakainzana.
Mashoko api yamungapo vamwe madzimai nyanya vechidiki vari kutarisirawo kuti vawanikwe vachiita zvematongerwo enyika sezvamuri kuita?
Chandingataure kumadzimai vechidiki kana kuti vasikana vechidiki ndechekuti ngavabatane nemadzimai aya anenge ari muzvinzvimbo, vowana kuita inonzi mentoring kuti vadzidziswe nevaya vanenge vari muzvinzvimbo zvikuru kuti zvinofamba sei, kuti maskills api anodiwa. Uye ndinova kukumikidzawo vo vasikana vechidiki kuti vapoti vachiita zvinonzi shadowing vachifamba nemadzimai ari muzvinzvimbo zvikuru kuti vadzidze kuti zvinoitwa sei. Ngavasaregedze kuvhunza muvhunzi yavanenge vachida kuvhunza, kana kuti ngavasatye kana paine zvavanenge vachida kuti vanokwanisa kuzoita mumakore anotera, nokuti ndo future yedu isu tinenge tichida kuti tisiyire ivo. Saka kuti titange kuvaka kuti tivasiyire, tinoda kudhonzana navo. Saka tinovakoka zvikurisa kuti ngavauye tishande navo vachitiita shadow, tichivaite mentor kuti vadzidze.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu muzvare chinyoka.
Tinotenda zvikuru.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuenderera mberi nekutarisa bhiri rewanano kana kuti marriage bill richiri kutenderera muvanhu pachinzwikwa maonero avo nepfungwa dzavo pamusoro pebhiri irori iro riri kuda kupa kodzero dzakaenzana kuvanhu vanenge vachigarisana asi chikamu chiri kunyanyotariswa nekuchemwa nevakawanda chikamu cheSection 40 chegwaro iri chikamu ichi vakawanda vari kuona kunga chiri kukurudzira nyaya dzekuti vanhu vange vachibika mapoto muhuru kuredu tabata Reverend Dr. Levi Kadenge vekereke yeMethodist Church vari muHarare tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu Dr. Kadenge Imiwo muri kunzwisisawo sei chikamu 40 cheMarriage Bill iri
ini ndiri kungoona zvichingoratidza kuti hurumende iri kufunga nevanhu vari kufunga saka chinhu chiri kungotaurika zvacho asi hausati wava mutemo saka vanhu vanogona kungoita musoro pamwe chete vachiongorora nyaya yacho nokuti makore akapfuura vamwe vanhu vanga vasingawani zvavafanira kuwana nokuti mutemo wakanga usinganyatsotora vanhu vese uchivaisa pamwe chete saka mutemo uyu unenge uda kuti utore vanhu vese vachiongororwa vachive vane zvavanowana mukati meupenyu saka inandione pane chakanyanya kuipa asi kuti vanhu vachazokurukura vachipuhwa mukana wokuisawo pfungwa dzavo
tiri kuona vakawanda vari kuchema necivil partnership kana kuti pari kutaurwa nezvekugarisana kwekuti vanhu vanenge vasina muchato asi vachigarisana dzimwe nguva vokomborerwa nekuita mhuri panozosiyana vanhu ivavo zvichinzi vanofanira vachigowana pfuma zvakaenzana vamwe vari kuti zvinhu zvinokonzera kuti vanhu vazoita mabarikane rweseri kana nezvimwe zvakadaro imi muri kuonawo sei
ini ndinongoona kungoti nyaya iroora iyi inotinetsei nekuti hurumende yakapfuura kare yevarungu yakanga yakaisa mutemo wokuti vanhu varorani asi mutemo iwoyo takazoona kuti vanhu vanogona kugara zvavo vasina kana kurorana asi vagoita vana zvigozova nedambudziko guru rokuti vana ivavo vanosheya pavakamira nekuti mutemo unenge unovarasira kunze asi ini ndinongoona kuti mutemo uyu kana uchinge wauya ukada kuti ushande pakati pedu vanhu vese vanowana mukana vanopuhwa mukana izvi hazvirevi kuti tiri kukurudzira kuti vanhu vaite dzimwe mhuri kunze asi kuti kana mukana iwoyo wapuhwa kuvanhu vanhu vese ngavaenzaniswe nokuti vana vemunhu izvi zvekuisa pamapepa zvinogona kubatsira vanhu asi zvisingashandi nokuti vanhu marakuti vakagara pamwe chete kwenguva yakati kuti vatova mukadzi nemurume
saka izvi zvinosiya papi nyaya dzemichato dzagara dzinobata wanano
zvinotisiyanei pakuti zvinenge zvichitutsira kuti mabandiko mazhinji ewanano dzevanhu atorwo aiswe pachena vanhu vachigamuchira kuti vakaroorana saka wanga uriko zvazvichingoita kuti pave nekuti mukadzi wani kana kuti mwoyo wekuti unogona kuzotora umwe mukadzi asi iye zvino izvi zvatokutowedzerwa kuti vanhu vave vakasununguka kugarisana asi zvichingarambidze kuti vanhu varoorani nyange ivava vanenge vari kunze mutemo uyu unenge unotiwo pane kuti vazivise kuti vari pamwe chete kuti zvifambe zvakanaka
sekereke mati mambozeyawo here marriage bill
hatatonyaya kuzitanyaya iyoyo
aiwa tinotenda zvikuru Reverend Dr. Kadenge nekupinda muchirongwa chedu
okay thank you very much
manga makateerera kuna Reverend Dr. Levi Kadenge vekereke yeMethodist Church muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
Ta
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokoneka ini mufaro manherano, ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.